manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwemutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Zimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks Nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vosainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica yekubatsira kuchengetedza mhuka muWange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwevaive mutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. VaNyusi avari kushanya muZimbabwe vataura mashoko aya pachiitiko chekutara zviri pamutemo pachaiswa chiumbwa chavaMachel. Ichi chiumbwa chichaiswa panzvimbo yeMuseum of African Liberation iri muHarare. Chiumbwa chava Samora Machel chichadzikwa senzira yekuchengetedza nhoroondo yavo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa nemari inobva kuhurumende yeMozambique seimwe yenzira dzekudzikisa nekusimbisa ukama uri pakati penyika iyi neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe navaNyusi vazoonawo kusainiranwa kwezvibvumirano zviviri uye vaendawo vakanoona zviratidzwa zvemabhizimusi zvenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chokwadi chakanaka kuti vavakidzani vadyidzane, vanhu vakabatsirana kuhondo vadyidzane, zvibvumirano zvekuita bhizinesi ngazvinyorwe. Asi tipote tiziva kuti isusu neMozambique tinoshanda mashandiro akasiyana. Chatinganyanya kukoshesa mukoma jonga ndechekuti tiwane magetsi kana magetsi kuno achineta nokuti kana magetsi edu achidhura achineta kuita kana tichikwanisa kuti tichitenga akachipa kuMozambique aiwa tibvumire takadaro takanaka uye zvekuti tiwane mukana wekuti tinotora zvedu zvinhu zvedu dzino mungarawa dzekubheira nekumaputu nokuti padyo kupinda kuDurban kana zvibvumirano zvichinyorwa zvakadaro aiwa zvakanaka.
Saka neimwe nzira muri kuti imi kushanya kwavaNyusi kwakakosha kunogona kuwanisa nyika magetsi nezvimwe zvamuri kutaura zviri kutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwezvitima.
Chipo ndechekuti kana vatungamiri venyika vachiuya kana nyika yakarongeka vanouya nevari bhizinesi vacho. Asi ndatinyatsotsanangura kuvateereri kuti madyidzano eKabora Basa nezesa ndiye bhizinesi. Kana vanomanaja Kabora Basa hydroelectric power station vachi tichitauti kana tichipa Zimbabwe magetsi votibhadhara mari in cash in advance. Kana isu seZimbabwe tisina mari yacho hapana chibvumirano chingaitwa pakati pavaNyusi navaMnangagwa nekuti ndezvebhizinesi. Kana Mozambique Port Authority nanaZimtrade vakabata vari represented mumadelegation acho zvinofamba. Asi kana zviri zvepolitics zvekunyeberana chete aiwa hapana chinofamba kungotaura chete.
Kune vamwe vanoti zvibvumirano zvanyoreranwa nenyika nedzimwe nyika zvawandisa asi chinozobuda chichibatika hapana. Munotiwo
apo tinenge tiri chekwadi nekuti kana ngatizive kuti zvibvumirano zvakawanda. Tine zvibvumirano zveAfrica Free Trade Area, kune COMESA, kune SADC, bilateral relations acho magreements akawanda. Chiripo ndechekuti parlamendi yedu haikwanisi kunge ichibvunza mibvunzo. President Mnangagwa vachidaidzwa kuparlamendi naminister of trade maivekaibvunza vachidaidzwa vachibvunzwa kuti co-audit nezvibvumirano zvamakaita kubva 2018 zvakamira sei, value proposition yacho chii nezvese hazvisi kuitwa. Saka hatingazive kuti chii chiri kubvumira nokuti urombo huramba huchingokwirira. Chikafu chiromba chingodhura, mari yedu inoramba ichingodzikira, mutongi wenyika hwejekerera hakuna. Saka hatisi kuona isu vagari vezimbabwe kuti zvibvumirano zvacho zvakamira sei. Asi zvandataura ndezvimwe zvekuti kana tisati taziva zviri muchibvumirano chacho, zvinonetsa kunge uri kupopa chinhu chausingazivi.
Kwauyawo kutarwa kwenzvimbo ichaiswa chiumbwa chevaive mutungamiri wemozambique vaSamora Machel, munoti nedanho iri?
Chokwadi ndechekuti isu zvanditaura mukoma zvinoza kuti hapana takaipa kuti vanhu vakabatirana muhondo vange vachikudzana. Asi izvi zvese tombi izvi taneta nazvo, hazvina kana basa, hazvitibatiri, hazviunze mari. Takaparadza mari tichigadzira chitombi changu yaneyanda muna Samora Machel. Imomo ndo maidi muna Samora Machel wacho imomo. Asi zvitombi hazvibatiri, handizive kuti takazvibvisa zvana Rhodes nana David Lynch zvinonga zviripo. Zvekutaurira maDini Barrett Museum zvinobatsira vanhu vehiti, asi hazvitibatsire kutunzira chingwa kana kutipa mabasa. Kuparadza nguva nekupedza nguva yevanhu vezimbabwe.
Vanoongorora zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka yeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vasainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$50 million yekubatsira kuchengetedza mhuka kuHwange National Park kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimparks Vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo neIFO unotevera mushandira pamwe wavange vachiita nesangano iri kwemakore mashanu kuHwange National Park kwekare. Vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakuti ZimParks iwane zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanochengetedza mhuka zvakaita semotikari nezvimwe.
Kunotibatsira nekuti tinge tisina mari yekuti vanhu vakwanise kufamba vacharisa kunoti hakuna here varikuda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo. Tinenge tichikwanisa kuwanawo motikari dzekushandisa, tichiwana mafuta. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachipota vachiendawo kwatingatiwo kumarefresha kos kwavanoendawo vachinodziswa zvinyuwani, kushandiswa kwemishina ichizvino zvino, madhroni nezvimwewo zvakawanda zvavatinenge tibatsirana navo kuita kuti mhuka dzedu tichengetedzeke.
Vati pasi pemushandira pamwe wavakaita nesangano iri vakakwanisa kuvaka imwe kamba inogara vanochengetedza mhuka kana kuti magame rangers kunzvimbo yemakona muHwange National Park mekare, pamwe nekuti vanogara pedyo nenzvimbo iyi vawane chouviri izvo zvaderedza zvakanyanya kuvhimwa kana kuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo.
Mukatarisa muHwange National Park taane makore angangoita iwo matatu pasina nzou imwe chete yakavhimwa zvisiri pamutemo. Izvi zvimwe zvezvinhu zviri kutibatsira kutichengetedze mhuka. Pano nepapo panoitawo matambudziko, asi makore mairi matatu apfuura hatina nzou yakaurayiwa zvisiri pamutemo nevanovhima zvisiri pamutemo.
Mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zvepasi rose pamwe nenyaya dzekupiwa kwerubatsiro muIPO vaJimio Mandima vati zvichitevera chirongwa chavo chekutanga chemakore mashanu neZimParks vaona zvakakodzera kuenderera mberi nechirongwa ichi. Vamandima vatiwo chibvumirano chekushanda vese kwemakore akawanda kunobatsira mukusimudzirwa kwenzvimbo yeHwange National Park nenharaunda dzakapoteredza kwenguva yakareba.
Bvumirano yekushanda tese kwemakore akawanda kudai inoitira kuti tikwanise kusimbisa basa remarangers kuchengetedza mhuka, tigadzirise dzimba dzinogara vashanyi kuHwange National Park matourist, tisapote marangers neveresearch kuchengetedza uwanikwa hweZimbabwe, pamwe chete nekubatsira kugarisana kunoita vanhu vanogara munharaunda yeHwange nemhuka mucampfire area. Tinotarisirazve kuti nguva yakareba inotibvumira kuziva kuti nzou dzedu dzinofamba dzichienda kupi toona zvekuti madevelopments anoitwa mumacommunities ari around angaitwa sei tichizotarisa zvenzira dzeclimate change kuti mvura inoma muhange inokwane here kuti nzou nezvimwe zviwanikwa zvirimo zvirarame kusvika pakupedzisa
mutori wenhau anonyora zvekuchengetedzwa kwemhuka zvakare ari mupepeti webepa nhau repadande mutande reconservezim vajohn castim vaudza studio 7 kuti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru nekuti chichabatsira zimparks nezvikwanisiro sezvo yange ichitatarika kuchengetedza mhuka zvikuru sei kunzvimbo yakakura sehwange national park
izvi zvinobatsira kuedza kudzikisa nyaya dzekuurayiwa kwemhuka kunyanyanyanya kuhwange National Park. Takatarisana nenyaya dzenzou ndodzati wandei kuhwange National Park uye ndo yakati kurei nyika yese. Saka rubatsiro runoenda kuhwange National Park rwakakosha nekuti zvinobuda zvakanaka ikoko zvinoitawo kuti kumwe kwese nyika yese iteedzere zvimwe chete.
Kuhwange National Park ndiyo nzvimbo hombe yekuchengetera mhuka muZimbabwe uye ibandiko reKavango Zambezi Transfer Conservation Area kaza TFCA uye yakakosha pazvirongwa zveIFO zvekuchengetedza nzvimbo dzinochengeterwa nzou nedzimwe mhuka pasi pechirongwa chasainiranwa ichi pachaumbwa komiti nevanhu vatanhatu kubva kumasangano aya kuti itungamire zvirongwa uye chirongwa ichi chichabata zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvehwange National Park muna 2013 pakamuka mutauro pasi rese mushure mekunge nzou nedzimwe mhuka dzapa mushure mokuisirwa muchetura wecyanide zvichakadai chibvumirano ichi chinouya apo paine kugunun'una kukuru munyika mushure mekunge imwe kambani yezvicherwa yeshalom mining corporation yanyorera kuhurumende ichitsvaga mvumo yekuchera mafuta munzvimbo yemanapools national park iyo inove pasi penzvimbo dzakatarwa neunited nations sedzakakosha kana kuti world heritage site asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vapolite kambamura vakaudza paramende nezuro kuti hurumende haizopa yakapa mvumo kuti nzvimbo iyi icherwe vakatiwo nzvimbo iri kudiwa neshalom iri kunze kwemanapools national park uyewo vemining affairs board vachatora danho rekuti voita sei mushure mokunzwa kubva kuvanhu mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti veruzhinji vape pfungwa dzavo kana zvichemo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa danho rokuti kambani yopiwa mvumo here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyeuchidzana kukosha kwekuwanikwa kwenhomba yeHIV AIDS nyanzvi mune zveutano nevanorarama neutachiwana uhu vanoti zvakakosha kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo yekuti chirwere ichi chiwanirwe nhomba kuitira kudzivirira veruzhinji Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxwell Kapachao avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifanirwi kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachao vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi eantiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa.
Yakatikoshera zvakanyanya zvadzine mhaka mishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore anonguva uchinwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue saka vazhinji vedu tinozosvika pakurivara kana kusatozodopedza ratanwa kuti mishonga yacho
nyanzvi mune zveutano uye vakambova mukuru wesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV amai Muchamukamuri vati kuwanda kwevana vari kubatwa neutachiona vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakumi maviri nemana 16 to 24 years mucherechedzo wekuti zvisinei nedzidziso nezveutachiona uhu vanhu vachiri kubatwa nahwo amai Mukamuri vati mushonga ungapedza dambudziko iri inhomba
kuva nenhomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika
vatiwo senyika mishonga iri kunwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru
saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure unobva kunze izvi toga hatizvikwanisi saka zvakatonaka kuti tione kuisa musoro pamwe chete tichidzikisa pfungwa dzedu kugamuchira sainzi yatibatsira kutiwanirawo nhomba yakaita saiyo.
Mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru. VaMadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa, asi vachiti nakinokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo.
Saka hapasati panyatsowanikwa rine yatinoti efficaciousness uro rinoshanda zvinoita kuti ridzivirire HIV. Asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda, mainvestors ramba vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano, asi mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Muna Nyamavhuvhu wa2021, kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore 15 yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubishi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umhizha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCOVID-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari nekutaura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano, kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3 billion rekuti ribatsire kuwanisa zvikwanisiro zvinosanganisira chikafu zvekupa kuvanhu vemuSudan avo vakatarisana nehondo yakatanga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika ma25 million kana kuti 25 million vari kutarisana nedambudziko rekushaya zvikwanisiro nekuchengetedzeka kwakanaka munyika iyi mushure mehondo iyi. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe nezvenyaya iyi.
Sezvo papaita vamwe vari kuda kugadzirisa zvomuSudan vanosanganisira nyika yeSaudi Arabia neAmerica, idzo dziri kutaura namapoka maviri amauto omuSudan ari kurwisana pari zvino munyika iyo yeSaudi Arabia. Dare iri rinoda kuti ringe rinana sachigaro vaviri vanobatana, vaite vana sachigaro vakasimba vanobatanidzira United Nations, boka renyika dzose dzepasi rino, neAfrican Union, boka renyika dzomuAfrica. Saka dzabatana dzo dzinofanira kuita vana sachigaro panhu pamwe chete vedare iroro renyika yeSudan richiitwa muSaudi Arabia.
Dare iri rinenge richizoita mabasa api?
Dare iroro rinofanirwa kuti ritsigirwe nedzimwe nyika dzinoda kuona Sudan ichimuka, dzinoda kuona upenyu hwavanhu huchichengetedzwa muSudan. Kwozouya vamiririri vavanhu vanofanirwa kunge varipo, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvekodzero dzavanhu, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvematongerwo enyika, vanosanganisira makereke omuSudan, vanosanganisira vezvamabhuzimusi muSudan, zvichibatanidzazve voutongi hwavanhu vomuSudan kwa madzishe kana masadunu kana harimu vamiririri vavanhu vese ivava vagara padare iri. Nyaya yeSudan inofanirwa kudzeiwa nokukasira kuitira kuti upenyu hwavanhu vomuSudan hugochengetedzwa pasaita kuparara nokutambudzika kwavanhu. Kana chisungo chabuda ipapa chinosanganisira kuti tave negwara reutongi hwavanhu hunobva mumapitse okusarudza hurumende inenge ichisarudzwa musarudzo dzakasununguka navanhu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muJapan nhasi kumusangano wevatungamiri venyika nomwe dziri mugungano reG7 uyo uri kutarisirwa kutarisa nzira dzekupikisa tsika yenyika yeChina munyaya dzezveupfumi pamwe nekutsigira Ukraine mukurwisana kwayo nekupinda kwayo kwakaitwa munyika yayo neRussia. Nyaya yekusanyatsoferefeta nyaya dzeuori kunyanya zvakafushunurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvave kupa kuti vamwe vati dare reparamende imbwa isina meno. Nhepfenyuro iyi yakati vamwe vakuru muhurumende vari kushanda nevamwe vana muzvinabhizimusi kuita uori pakutengeswa kwemangoda pamwe chete negoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Pamutemo, dare iri rinofanira kugara richiongorora mashandiro ehurumende. Kochi chiri kupa kuti dare iri rinzi nevamwe riri kukundikana kuita zviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vapupuraito Garepi vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende uye nhengo yeCCC vachimirira mutare Central vaInnocent Gonese. Totanga nekunzwa kubva kuna vatogarepi.
Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparlamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa iwo akaitwa zvikuru kubva richitanga nainzi parlamendi kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parlamendi iri kushanda zvakanaka. Makomitis edu ari kuita basa rawo zvakanaka, zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tiri kuita basa zvakanaka. Asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomiti edu asakwanisa kuita basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu. Saka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotyidzirwa voona vakubudidza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka zvisina kunyadiwa. Masimba tinawo kuisa bumbiro renyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende uye mastanding orders zvakare ane tama simba iwayo atane dzinguva vamwana zvekuti kamirongo vavuchi tichedza kuzvipa
vatogarepi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambisi zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita huori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemoney laundering vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya
indoti kana paine panokonekwa kuferekefetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu zvee zvitova kuti isu separamende teita tongotadza basa redu izi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzi muhouse speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwavo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwazve zvakaonekwa neAl Jazeera ngavaende vanoferefeta tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa haungauri kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rwezimbabwe uine muchuchu uchingotya nezvinenge zvisipo kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani ingava hurumende kungava papi panenge paitika chunhu kune vamwewo vane vasingadi kuti zvibude iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu ava vakuindawo pavasingafaniri kuita asi kana uchiziva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo munhu haafani kana kutombotya unotongoita isu separamende tine kodzero spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu kana vamwe vanondinotarisa zvaane politics mukati zvabuda mumandeti yedu semaparlamentarians ndopatoti aiwaka tabuda mugwara rezvatava tichifanira kuita kunoongorora hakurambidzwi munhu kana tichingozviita tichivavariya kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders zvinorehwa nebumbiro romutemo handifungi panonga pogana nazvo kuti zvichingoitwa zvakanaka
vagonesi hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende zvimhingampinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo
chekuti munyika medu ka pane zvinhu zvoita kutikirizwa kwamakomiti eparamende neyoka pakabuda nyaya yamaleptop aya inzaitengwa nama9000 pane makomiti afanirwa kunga achongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei akazotikirirwa kukanzaiwa ngazvitirwe zvitwe nezvake zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman wekomiti yeagriculture vawazigadhina pavainzi vaferefetwe zvakare hapana zvinhu zvakazina kutobuda zvakajeka sochienda kunyaya yeAl Jazeera nezvino pakabvunzwa mubvunzo pane kamba yandaichitenderera yandaichinzi yakabva kuna spika pawakabvunzwa mubvunzo nezvino nyaya yacho yakambodhambwa-dhambwa tisingatozivi kuti kudii kana majeriti spika ine handitozviziva kuti mingira zvofuana spika zvakare haanonazobuda pachena kuti gagagaga vangoti avashandisa mubeinews munhu wese haungagoni kuverenga mapepanhau muchiyoyo
vatogare pipindurai tinzwa
pane zvimwe zvinofanira kutitariswa blessing kuti tichiinda kuparamendi uko maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvenonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana saka paanenge akonewa kana kuti akashaya ruzivo wobva ati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth
vagonesi
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva futi dzaanoinwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi parliament haisi kufita mashandira zvofaerekerere zvikanzi parliament haisi kufita makomiti anoti asiti
manzwa kubva kunhengo yeCCC varumiriri vemutare central vainocent gonese pamwe chete nevanokokera nhengo dzezano pf muparamende vapupuraito garepi pauri kuruyanga ichikokerwa nablessing zulu estudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 pm manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekupinda kwemadzimai mune zvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 ini ndini jonga kandemiiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndikusiyai muina sitandikile muhlanga
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. NgoLwesine mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Filipe Jacinto Nyusi wele Mozambique, yena osekwethekelele neZimbabwe kwensuku ezintathu, uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMvimba, eJujume, koNdolwane lakomakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu, uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMui uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho okwakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezikazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Nababu.
Siyathaba ukuba uMongameli Mnangagwa usegcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo, ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lilembali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe nguMongameli Mnangagwa, yena othi eleZimbabwe liqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Itembisa ukuba eleZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel, yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyo lezandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende ka-Ian Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. ZANU is not Zimbabwe. Zimbabwe is not ZANU. Lokho ngithi ZANU, I saw Zimbabwe. Zimbabwe, I saw ZANU.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Bengezela Gumbo uthi eZimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzokwazi le-Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED le-ZANU PF ukuthi ama-all weather friends akakudala aloke behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika solidarity who are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, UNYUS is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it cannot, it doesn't change anything.
Emkhosini Munye, uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezikazi le-Afrika azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezijene zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana ukwethembana nobungane. Unyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwa amaqhawe eNational Heroes Acre engagqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathi ntambo wakhe ubona ngezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umvuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu lozulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu, umnomzana Paula Sintini, uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni leVictoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe ingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi $5 and uthabele i-$5 then usukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha chani kuze development badala kuyasitimaza.
Umnumzana uzamani ncubelaye ugcizelele kulokho.
Bebafumba this is mali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa ngemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela ukhansili we-Falls akati kuncedani manje. Kutho ukuthi laba abantu laba kutho ukuthi kube yimpambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi speciala olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili we-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Falls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama $5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezivalisako Mbimba eJujume kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigcile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokincube.
Izilwane zibhokile khonapha saphela inkomo sathithi yipiki from nje ihlobo lonke lelinkomo zebhizisi zedakeni so khonapha kumbimba ngathi ukuthatha bomafa siyakhona le kubojithi inkomo ziphelile izilwane konke zempilo ziphele ngoba khathesi sezivela emizini ngoba inkomo isesemahlangweni ngapha kumbe sezizama ukutofela ngapha iphele nzima nisinkomo.
Zivela ngaphi kahle kahle lezi zilwane?
Kutho ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume kutshwala. Azele simangele ngoba kwakunganazilwane kathesi sitshwale uvalo ngoba omama zisefanele ethanini ngabozilayo kumbe kwazabuya bephila sitshwala.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduke emzini zivuka ziphandiwe zibaya khona lapha kwamambulane khona lapha izibaya zivuka ziphandiwe zitozijika zivukele esidakeni kuzima cinga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelele inkomo kuphela iqiniso lihle banengi impela manje ngakuza abantu abakhulileyo from nje mpimba umafa usiyakhona nejithuko abadala abasiphelelei izifuyo ziphelile impela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba silocouncil sizoba lo-chairman we-campfire ukuthi angusikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa sake sabona kuchaywe amapicture nje kuphuma la kuchaywe intito ezingu-4 kuchaywarandi ngabo-January mveli zaziyintiti zibekiwe kodwa khonapho sizikhangele. So owakathesi kunezilwane asikabathinti kodwa labo bavumela ngabathinti thini. Ukhansili uthi uyaripota mina nje ngingumuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi yokuthi amafoni ami aphethe ngaphi from Blawayo zethi ngabancedisana la foni aloko bebuza ngempilo ngagcina ngisithi ayi kungcono ngibinikeze ukhansili the chairman we-campfire ngilandele lezinto emzelezi likhulume lawo bagcine ndlela emphendula namhlala ngobengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa lesithi lisibeke khulume lokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engasezwe ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts yetha kuground lo hunter yetha kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcele ye game reserve yewangi le Cholocho kubuye futhi leBotswana nganqanye so mas patrol akasikwanisi ukuchapa siye kulezo ndawo so si busy sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo muntu kalo ngapi imizamo yenziwa minengi sibili ntunga.
Lo mnumzana Zuleki Nyathi ukhansila ka ward 10 ePlumtree obexoxa lo ntungamili inkomo we studio 7 isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks. Umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane layo njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu owe-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngolandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele ephalamende, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedalele ephalamende umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hatshi iphalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangelele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo. Ngalo okungenzakanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa lama-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusizo ukuthi sinohulumende othi ngathi sizesegcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokuthonda kulobugwelegwele kulabahuquluziweni ethu asebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi lugaba luzasebenza ukwenza ukuthi abanye bafundele khona futhi umuntu oganga eZimbabwe wenziwa lele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele wawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi ngayi-syndicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu khona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacaphuka kakhulu kungani ezijezulale iZimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuvese kuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kulefreeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubophisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ukujikisane nombusazwe okhona ukutshontsha utshontshe uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu uthi akulabo ufakazi obenele?
Esingakuzeukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso ngoba inotho lesikhuluma ngayo igodle lelalelitshontshwayo belihuquluza ayisilo godle kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abadeZimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo okungela i-industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu babekhayele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini, ngangihulumende olalelayo kumbe uhulumende wazi into ayenza abuye ebantwini, kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu. Abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi bethiya ngale mthethwandaba besiyacuza indaba kodwa i-public ithile kuthola njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosento yokuqala lesi sinidiliyo liyani yamadiamond ekhumbulayo mbuye emarange eyadisaplayo emandedubeko.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadedi dube batshontsha baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akulamuntu osebe wakubothelwa khonokho. Abantu ababothwayo ngabakhuluma ngokungavuswa kuhle. So ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi labo abasithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hayi akusilo uqinisa ukuthi akulabufakazi obeneleyo.
eqinisweni vele abantu bona labana babekhontana kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali, imali yangikhona izakuya kuzibani, enye ebandleni, enye yangaki. So akunanto entsha laphana. Uma ungakhumbula zinenge into zabo-Henrietta Rushwaya, baningi abantu nje okube nobufakazi, kodwa amacala angikhona aphelele nga aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo yikuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi, uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Ekufanele indaba ingene ephalamende ishuthi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga, kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye uthi wayivala indaba ephalamende and wona liyivala ngospika wephalamende. Kambe uspika wephalamende kwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss, kodwa la sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale ku-ruling party wayatshelwa ngaphandle ngalo ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iphalamenti if sisiya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe, ngoba ngabe bethi le phalamenti e-aggressive, iphalamenti ekwazi ukwenza ama-check and balances we-executive. Okokuqala ufuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya eyistophe leyo nto, ngoba amaphalamenti arenze kuzikule ngabe sekwathethwa e-committee eyezi-investigating iphalamenti separate from i-executive, ngoba kwafuza ukuthi at-times izinto phethe ilizwe iphalamenti impeache, ngoba kungani kuningi i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle. Ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugango kunje kusenzakala bathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kanye lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyebulawayo Progressive Residents Association, esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngohulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala, ngoba inasmuch as i-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele. Umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Ukuqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukwanitha ama-demands angkhona. They are too expensive. So kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo. Akula nto ozayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukusane ngalolu hlelo.
Okwakuqala i-ministry ibuye le mbuzo yabo, abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I-2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi kuqaswa ngo-8. Amagrupu, ama-stakeholders, angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally, ama-community leaders, uwa-divide njani. Abanye ubanike u-day one, abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Usenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi yi-intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Dlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu onke. Indaba sithi kuya-accommodate umuntu onke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba nisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagoda akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi leseyizulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho sebe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofaki wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Kulabo ke abafuna abafisa ukuthi ke bezwe ezinye indaba zethu lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.